Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero ekanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chivabu 14 2023. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vanotengesa mugwagwa votambira danho rehurumende rekuti zvinhu zvekudya zvipinzwe munyika kubva kunze kwenyika pasina mutero. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzikuyambira kuti uku kupembedza nganga neinobata mai sezvo vanhu vakawanda vacharasikirwa nemabasa. Vamunzura vanoti vachadzokera zvakare kudare kunopikisa matarirwo akaitwa miganhu yekuvhota nezvek kana kuti delimitation. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa MDC vaDouglas Monzora vanoti vachadzokera kudare repamusoro reHigh Court kunopikisa matarirwo akaitwa miganhu yesarudzo kana kuti delimitation. Dare repamusoro soro reConstitutional Court rakambosendeka nyaya iyi parutivi richiti mapepa ainge aturwa navamonzora ainge asina kunyatsomira zvakanaka. Asi imwe nyanzvi munyaya dzemitemo uye vaimbova gurukota rezvemitemo nemabasa eparamende vaEric Matinenga vanoti kuti dare reConstitutional Court riendese nyaya iyi mberi sezviri kukumbirwa navamonzora zvinogona kunetsa. Vamatinenga vanoti chavasiri kuwirirana nacho navamonzora inyaya yekuti sarudzo dzipfurikidzwe mberi sezvo bumbiro remitemo rakajeka kuti chii chinoitwa kana kutarwa kwemiganhu kwanzi hakuna kuitwa zvisiri pamutemo. Dzimwe nyanzvi munyaya dzemitemo dzinotiwo pamutemo kana dare rikati zeke yakakanganisa panongoshandiswa miganhu yakamboshandiswa musarudzo dzadarika. Regai tinzwe kubva kuna vamonzora nezvedanho ravo rekuda kudzokera kudare.
Nyaya delimitation sangano redu rakawirira kuti tiendese nyaya kuHigh Court. Saka nyaya iri kuenda kuHigh Court, hatisi kupeta maoko kwetu.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Monzora vachitaura vari parunare muHarare. Kuti tizeyewo nyaya iyi tabata vamatinenga kuti tinzwe divi ravo.
Ndaifunga kuti dare guru redzimhosva richakwanisa kuti vagure nyaya yacho. Hasina kuzara kwenyika dare guru redzimhosva havana kugura nyaya yacho. Saka tinosara tiri pasina kunyanyonaka. Ndakanzwa kuti purezidendi akataura nyaya yekuti maelections yakaitwa muna August. Saka kana vane basa rekuti vazvigadzirisi vasingazvigadzirisi hapana zvatingaita.
Ko vamonzura vakadzokera kumatare zvinenge zvaakuzofamba sei panyaya? Haizopedzisire yamudare rimwe chete zvakare here iroro?
That's exactly what I said. Pakapera nyaya iyi guys vamonzura vaiti vachadzokera futi kumatare. So we have a situation yakati pachirungu a dog chasing after its tail. Inozongodzokera futi ku Constitutional Court. Handisi kuti is going to be that net kuti inodzokera ikoko. But my intentions are that ingakondzokera zvakare. Saka infact pakaitwa nyaya yacho ndikaita kuti imwe teacher ndakati what a waste of rations, you know, because if we are going to go back again to the concourse, you know, it simply means which is the concourse has taken too much time, you know, finalizing on this issue. With the limitation is critical to the holding of a fair and transparent election. And I would have expected Concorde could be, this is a very important issue, and we must rule on it. But it isn't.
Asi munoonao sejime ziriku utaurwa na wamo nzora zekuti sarudzo zi iende siku emberi. Pamutemo jino fandra kufamba siku.
The limitation report is faulty, but that does not stop an election. As is the limitation required on section 161 of the constitution. Chikamu jesipiri section 161, subsection 2. Chino to taura nye kuti kanda pansi na the limitation inukwaniza kuti ishandiswe apapa sarudzo yoyo. Tinoshandisa maboundaries akanga ari kugara. In this case, EMNA 2008. So that whilst I agree na Munzora kuti the limitation reports, in indicate it is a procedural and substantive mess. Asi, as we see election is also.
Nyanzvi munyadzo zvemitemo uye vaimbova gurukota rezvemitemo nemabasa eparamende muhurumende yemubatanidzwa vaEric Matinenga vachitaura vari parunare muHarare.
Nesenyuro ye Voice of America iri kuremekedza zuva rekukosha kweradio pasi rose reWorld Radio Day. Kucheretedza kukosha kwedano rinotorwa neradio mukunza, hurukuro kudzidzisa uye kuwanisa mashoko kunharaunda dzakasiyana siyana pasi rose. Radio icharamba iri chimwe chenzira dzekufambisa mashoko dzakakosha mupasi rose, kubatsira kupanwa kwemazano uye kuumbiridza pfungwa dzeveruzhinji. Nepenyuro ye Voice of America inoda kuve muhurongwa uhu. Gore rino dingindira rinoti radio nerunyararo kana kuti radio and peace. Rakanangana nekukwanisa kweradio kubatanidza mukuyananisa makakava nekukurudzira runyararo.
Iko zvino tombo chitarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika ye Ukraine va Volodymyr Zelensky nasi vaita msangano nemutungamiri wenyika ye Germany va Frank Walter Steinmeier ku Berlin. Musangano uyu uri kuuya apo Germany yazivisa kuti iri kuzopa Ukraine mari yekutenga zvombo zvehondo inosvika mabhiriyoni matatu kana kuti 3 billion. VaZelensky vatenda zvikuru Germany nerwubatsiro urwu uye varamba kuti Ukraine yave kurwisa mamwe matunhu emuRussia. Vati vari kurwisa mumatunhu enyika yavo akapambwa neRussia chete. Mupeta zvaitwa mune zvaitika kune dzimwe nyika, vagari vemuKhartoum guta guru reUkraine nemuGenie kuDarfur vanoti nezuro kwainge kuine kurwisana kunotyisa pakati pemauto ehurumende ari kutungamira nyika iyi nechikwata chemamwe mauto chakapandukira cheRapid Support Forces kana kuti RSF. Izvi zviri kuuya kunyange hazvo mapato maviri aya nemusi weChina akamboti ari kuda kuti hondo imbomira. Nhaurirano dziri kuenderera mberi kuSaudi Arabia pakati pemapato aya. Vanhu vanodarika mazana matanhatu vafa munyika iyi, vamwe zviuru mazana maviri kana kuti 200,000 vakanopotera munyika dzakapoteredza. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa na
Inini ndoitwa Olin Makoni kana kuti Muzvare waShonga. Ndiri kana vechidiki makore anokwana 24. Ndiri kuitawo zvekuchengeta nyuchi nekumura huchi. Ndinoita zvakare madhiri movhauzi sekuti tinotibhisa nyuchi masimbi nevanhu mumapublic places panofura nevanhu. Kana ndidzii tingoshungudza vanhu asi sehatidzurai tinodzisumudza tinodzitora totonodzipa pekugara patsva dzichienderera mberi nekuvaka titira izvi kuchengetedza miti yedu nekuchengetedza environment. Saka iyi ndeimwe yemaservices atinoita inotangirawo pa$50 and then winda inoyi tiri kukurudzira madzimai kunyanya kuti vatoke huchi nekuti kuchange kune sando asi tiri kuti pane zvirwerewo zvinobva zvazosimukawo mutando imomo kune zvirwere zvatinoti marespiratory diseases zvikosoro maasthma zvinokwanisa kuti vakange vatenga vagara vaine huchi vanobatsirikana. Saka tiri kunyanyokurudzira vanhu kuti muinda umu ngavatenge mazinga kana kuti makombi nekuti aya ndiwo anenge aine 100% anenge asiri 100% organic nekuti anenge aine iya inonzi bipolen kana kuti fuma. Then zvakare tingotiwo zvakare nhasi zairi Mother's Day tingokurudzira kunyanya nanyamadzimai ari kumativi mano enyika kuti zvona ngavaitei maprojekti aekurima huchi nekuti iprojekti yekuti haidi capital yakawanda uye haina loti nekuti munhu unokwanisa kuramba uchingomora pamukoko mumwe chetewo usisina imwe capital yauchaita. Saka tingokurudzira madzimai kuti nhasi dzairi Mother's Day semunhu wemudzimai wanawo dhora pazuva.
Mataura nyaya yeMother's Day pane chamaitirawo here mai venyu nhasi?
Maita bato nekubvunza vazulu. Nhasi tavatumirawo bhaketi ravo 20 kg yemakombi. Saka mai makoni ndivo vachazoona kuti ivo vari kuda kuita hwekudya here kana kuti votengesa votora zvavo mari yacho bhati pabhaketi iroro vakange imuteko hwani watangomora vakange varitengesa nehostel vanowanawo mari yavo $60 asi vakadisaidha kuteka kana kutengesa neretail profit yavo inoranger between $120 to $240. Saka ivo vachaonawo kuti voita sei.
Saka pane madzimai akawanda here ari kuratidza chido chekuda kuchengeta nyuchi?
Ndizvo chaizvo, tine madzimai akawanda akauya kunyanyanyanya patakatanga kuvadzidzisa zvinoshanda huchi zvinosanganisira kuti huchi hunokwanisa kushandisa kudzidzisa nyange muri wemudzimai zvaunoshanda nyange kune vanhurume. Tikavadzidzisawo zvakare kuti hunoshanda sei kurapira vana vanenge vachitambudzika nedambudziko rebed weti vantu vanenge vachiramba vachizita weti vamwe makore atofamba vachitambudzika nekutrena mabhawos awo. Saka vamwe havachangowire kutrena kuchengeta nyuchi cheta asi vari kutofambira iyo vari kutobhadharira iyo dzidzo yekuziva kuti huchi hwacho hunoshanda sei. Saka isusu vose vanhu vari kuramba vachiita maresechi edu mwedzi nemwedzi tine maresechi atiri kubudisa tichiisa mumagurupu iwawo ematemiti tichizova nuti taona chitsva yaimuoni mudzidzise nezvacho mutotange kutoripawo mabhenefits ekuziva nezveuchiwo. Saka tikaona kuti vakadzi vari kuzvifarira ende vari kuuya vakawanda chokwadi.
Tichitarisawo zvamuri kuita maresechi aya muri kushandawo nenyanzvi here zvinenge zvichifamba sei mukajekesa ipapo?
Tikuti isusuwo pari zvino tiri kutotsvagawo mainvestors kana kuti mapartners vanokwanisa kuti vasponze mamwe maresechi atiriita nekuti tiri kungotaura nezvavo mamwe acho tiri kungochengeta nekuti hatisatisani capital inoita kuti tizokwanise kurarama pamaketi kana tikamabudisa. Asiwo pari zvino tine vatakabatana navo pane maresech iyi vanonzi ivo Green Rebirth nemamapreneurs. Saka tiri kutofamba navo kunyika dzakasiyana siyana tirienda navo kutanzania takaenda kutavora takaenda kuarusha kwatiri kudzidzisa vanhu kuti vanhukadzi kuti vatokwanisewo kuti vaite maresechi atiri kuita yavatibatsiri kana nemishonga yatiri kugadzira. Saka ipapa kwatiri kutotarisirawo kuti gore parinonopera tinetandewo dzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana muafrica dzakaitawo sekunigeria nekusudan ndivo vamwe vatiri kutaura navo vakaridza kuti vari kufarirawo zvatiri kuita. Saka pari zvino tine vemamapreneurs neGreen Rebirth ndivo vakambenge vauya kubatana nesu.
Saka vanenge vachida kukubatai vanokubatai papi?
Kana muchida kutibata munotibata pa0774549264 0774549264 ndidzo nhamba dzekufona kana muchida kutenga huchi kana muchida kubatsirwa neruzivo.
Aiwa ati nokutenda zvikuru muzvare Olinde kupinda muchirongwa chedu chanasi. Aiwa vatereri nhambe tambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo. Tosangana zvakare muchirongwa chino svondo rinouya.
Zvino zvaramba zvakaita manyama mire nerongo hurumende ichitatarika kugadzirisa upfumi hwounonzi nenyanzvi hwananga kumawere. Zimbabwe iri kutatarikawo kubhadhara zvikwereti zvayo kunze nemunyika zvodarika mabhiriyoni gumi nemanomwe nezviuru mazana mashanu kana kuti 17.5 billion US dollars. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachinyora mubepanhau reSunday Mail nhasi vati vachaenda kuEgypt svondo rinouya kumusangano weAfrican Development Bank vakati vachatora mukana uyu kusangana nevakakweretwa mari neZimbabwe kuti vaonesane nezvekuti ingabhadharwe sei. Musangano uyu unoitirwa kuShama El Sheikh uchitanga musi wa22 mwedzi uno wopera musi wa26. Asi vamwe vakakweretesa Zimbabwe mari vanoti havaone ichikwanisa kudzosera zvikwereti nekuda kwemitemo yayo inoramba ichingochinjwa chinjwa. Svondo rino gurukota rezvemari svondo rapera gurukota rezvemari muzvinafundo Mutule Ncube vakavandudza mimwe mitemo yavanoti inogona kudzikamisa dhora remunyika nekuderedza mitengo yezvinhu. Munyori mukuru werimwe sangano revanotengesa mumigwagwa reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisbon Malaya vanoti vanotambira matano akatorwa navanxube aya.
Chokwadi danho iri idanho ragamuchirwa neruzhinji munyika yeZimbabwe kunyanya even tichitarisa kuvanhu vanoshanda vachita mabasa emaoko sezvo varivo vazhinji vanotsitsirirwa nenyaya dzekutenga nekutengesa panyaya dzemuteroidzi. Saka danho raitwa nehurumende idanho rakanaka nekuti makwiriro anga achiita afu chekudya nezvimwe zvinoshandiswa nevanhu mudzimba zvakakosha anga achityisa panguva ino. Ndo zvinhu zviri kuramba zvichiwedzera inflation munyika medu.
Nechikonzero cheimuka jekesa ipapo
pakuti vanoita mabhizimusi ekugadzira zvinhu zvinoshandiswa nguva nenguva mudzimba nevanhu vari kuramba vachiwedzera mari vachikonzeresa kuti munyika murambe muchiita inflation. Saka tinopa kutenda nedanho iri uye tinovimba kuti danho iroro hurumende icharamba yakaritsikirira danho iroro kusvika nyika yedu yadzikama nekuti nyangwe pamabhodha vainotengesawo kunze vachita mabasa emaoko vachiuya vakange vamwe vacho vava kutotadza kuuyawo nezvinhu zvavo chikafu chekuti vadye nemhuri dzavo.
Nechikonzero chei?
Nekuti mutemo waivo uripo wanga usingatendere zvimwe zvinhu zvekudya kuti zvipinde pabhodha. Saka tinotenda zvikuru nedanho iri tichiti dai hurumende danho iyoyo yatombosiya riripo kusvika nyika yedu yadzikama nekuti kudya ndokwakakosha pamunhu wese kuti awane upenyu hune utano.
Munyori mukuru werimwe sangano revanotengesa migwagwa reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisbon Malaya vari parunare muHarare. Asi vachitaurawo neStudio 7 imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vati havawirirane nezvakawanda zvakaitwa navanxube.
Zviri kuitika apa zvakango fana nekuti vamupfuli vari kuda kuedza kugadzira dasha kuti riite beauty queen nekuri poda nelipstick. Sekudziva kweri pese tinongoziva kuti lipstick zvayo inoshanda kuti madzimai ataridzike zvakanaka asi padasha haibudiriri. Saka zviri kuitika apa ndezvekuti lipstick ndo zvatingati zvakanakira pamapolisi aitwa navamutinunure ndeyekuti vabvisa 15% yaiwanzobatwa kana makambani adhiposa mari mubank.
Munga pamuenzaniso ipapo
sekuti ukadhiposa $100 rumende yaibata $15 yochinja $15 at official rate yozoita maakaunti yekambani iya. Saka izvozvo zvaitadzisa kuti makambani mazhinji ashaiwe simba kana kuti encouragement yekuendesa mari kubhenga nekuti zvanga zvakafanisa mari mutanho wamupero. Saka taivaudza kwenguva yatirebei kuti bvisai 15% iyoyo nekuti iri kudiscourage makambani kuisa mari mubhenga. Saka last minute now vadobvisa atiwa bisa ya 50% iya zato iba
munorewe inafundu
zarafane kuti munu anu gana chigwere cha nasho kote kakungwa mshonga waanga akatari wanachiri mba wate anu kwa zota amu intensive care unit uti zo mshonga wago hewe asaiti doda achika reata zaku kwa alipitiki alichi njiba dasha wate nasho saka doda mbukura itika ya last minute sisi nevaika inoa itika chabati kiri nipetawa nukutudai waka kita kutara makamba nanga daga tambaro mbenki kudara imari yaka wanika tukanaka hindi isika tu wanika kumisika mtema hafi vijinji sinu kumba zakanaka mkole siyawa mtu mwadisho kuti wabumi za uruvano wakitenga tukadirwa natenga dima best commodities konsekwe nyika pasina kuti wakwe import license saka izo zonda zuona vaita polisi ya itika tia ni ye hasha
munuri le ya pa mshinafundu mkachana mkwe
kuti nakuti mtengu ilu kirama ma shop wachitifarilo kufiksa nukuti mburupi za mtengu saka chi wangawa zitengere wa ma shop wadini wa kompite ni ma cross border saka izo zorafana kurasa mwana ni mbura ilu mbapa wakiza mwana mbura mbapa
Nyanzvi nyadzizo upfumi muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba.
Makadini kozvara nhasi vatereri. Zvechitendero zvine mibvunzo yakawanda. Asije tananguro dziripo nguva dzose ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatiwei mubvunzo uyu
makadiko mushamarare inini muri ndokubvunzo kuti ndingaziva sei kuti iyi ndiyo the right church yekupinda musorongo watenderera nenyaya dzemacheche plus mufundiso ndingwa isananguro wacho vandudzo zvikonzero zvacho kuti iyi sei muchiti iyo iyi ndiyo church the right church yekupinda Nuti wa mwanoti wakadzoka wanda wa mwanoti atiwe ringe baby wa mwanoti kana usina mari mfundisa wa yukumba wako Saka surongo wa tendira niyeze na chichizu Saka please ndokumbiro mendoro kuti ndingazi wa sei kuti Ii ndiyo the right church to belong to
Amai tinotenda ni mvunzo wenyu Kutibatira ni mvunzo uyu tina mfundisi Gladman Kapfumvute Mfundisi makadiniko Wono mvunzo Wanjinoti unokosha zvikuru vazhinji vatoda kuhwisisa batirai vatereri vedu mufundisi Kapfumvute
makadini hama muna Kristo ndinotenda kuva nemukana wekupindura mubvunzo wenyu unoti ndingaziva senyi kuti iyi ndiyo chechi chaiyo yekupinda makabvunza mubvunzo unokosha kwazvo mukuupindura chinhu chekutanga tinode kuti tizive kuti chechi chinyi
mufundisi Kapfumvute chinonzi chechi chiko
chechi munhu umwe chete anotenda kuna Jesu kana kuti vanhu vanonga vanotenda kuna Jesu ndiyo chechi mutsauko ndewekuti kune vamweni vanhu vamwe vanosungana vasingatendi kuna Jesu ngatimbotora ma Muslims vano songana vachitenda kuna Mwari kubudikidza ndi Muhammad saka ndio mutsauko uripo pakati pema Muslims nesuma Kristo saka church ndio mukupopisa ndio tsananguro yendingapa chechipiri mukutsanangura church handi chiwako chiwako chinosongana maKristo inozi church building saka church ndimi imimi emudikani mutori church maungana maakuzi chechi zvakare muri maKristo anotenda kuna Jesu ngatichenda pamberi kune anozi ma denominations kufanana ne Roman Catholic Anglican Methodist Apostolic Mazion ama denominations awo masangano ano emaKristo saka ndo pane mubvunzo wenyu zvakare kuti ino mochipinda ipi nekuti dzese dzinokonise kuti tinodaira muna Jesu saka ndodaira kuti mubvunzo wenyu ndokuti ndochipinda ipi makatotaura kare kuti munoona kuine imwe inobvumira varume kuroora vakadzi vakawanda saka inini ndofunga kuti zano rinenga kupai ngere tapedza kutsanangura kuti chechi chinyi ngere kuti chinoita kuti vanhu vazova nema denominations ngeche pamusana pema doctrines dzidziso nemarudairo saka endai kuchechi pindai muchechi ine zviro zvemunowirira nazvo mukudaira nemarudzidziso emunowirirana nawo ndo pendinga kuzana ndinga kupai kuti endai kuchechi ine marudzidziso anowirirana naKristo nemarudairo anowirirana naKristo doctrine inechekuita naKristo nemarudairo anechekuita naKristo zvakare endai kuchechi yakamira zvakasimba paBhaibhuri ndo cheche ndinga kuti muende
tinokutendai zvikuru Reverend Kapfumvute tinoimba kuti muteereri wedu agutsikana nemhinduro yenyu
mazvita mwari vakukomborerei pamuchatsvaka chechi kupinda zvakanaka ibabai
mazviwira moga vateereri chechi hachisi chivakwa kana mudhuri chechi ndiwe munhu anotenda kuna Jesu vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi kana muine mibvunzo kana zvimwe zvamunodavo kudetsera vamwe vedu nazvo tumirai maaudio enyu panhamba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini tanonoka wande ndichiti ngatishonganei zvakare svondo rinouya muchirongwa chedu chezvechitendero
tinotenda tanonoka iko zvino toenda kuna Michael Kariati achitipa zvabuda munhau dzemitambo
Gezi Platinum Stars yapinda panyanga mushure mekurova FC Platinum 2-0 muBaobab Stadium musi uyo Islanders neCapes United dzatedza zvibodzwa zvabva kunotenda murasiranwa naLeslie Kachitiku zvapa madamburo kukunda uyezve kuenda pamusoro petafura yezvikwata gumi nezvisere iyi Ngezi yave nemapoints gumi nemanomwe point imwe chete pamusoro peHighlanders neCapes United murairidzi weNgezi Tekshi Wachiragwi anoti zvinhu zvavo zviri kufamba zvakanaka nekuti vatambi vake vagara vachitamba vese kwenguva refu
hatiendi kungoenderera mberi takasiyira kubva gore rakapera ende takachengeta maplayers akawanda vatadzoka navo gore rinori so the consistency thing ndo yatibatsira in terms of understanding the philosophy of the club and also how we're supposed to play with this partner saka ndozvabatsira zvakanyanya
mitambo yanhasi isati yatambwa Blaoi Chiefs Highlanders Manica Diamonds neCapes United dzanga dzakaenzana pamapoints gumi nemashanu dzakasiyaniswa chete nezvibodzwa asi Highlanders yaita mangange 0-0 neSimba Bora Capes United ndokuitawo mangange 0-0 nehwange muNational Sports Stadium Highlanders yave pachinzvimbo chechipiri nemapoints gumi nematanhatu vakaenzana neCapes United iyo iri pachinzvimbo chechitatu asi mutsigiri wemagreen machine vachausi mukohoni vatiri nechivimbo kuti maakepekepe anotora mukombe uyu
gore rapera nerino ratira tiona kuti Capes inenge tinototora nokuti last year hao gemuraura tinaumira musha asi ikonyo tikona kuti haiwa zviri nani tinotora
mumwe mutambo watambwa nhasi triangle yaita mangange 1-1 neyadha mutambo pakati pezpc Kariba neblack rhinos uchatambwa mangwana nemhaka yekushomeka kwedzinhandare muHarare kunyange hazvo vasiri kutamba zvakanaka murayiridzi weblack rhinos Saul Chaminuka avimbisa vatsigiri vavo mufaro mazuva mashoma ari kuchevera
vatsigiri vedu tinochema kuti dai varamba vakatitsigira dai vavaramba vakadaro nguva pfupipfupi inotevera tinenge taakuagosha mabhora iwayo vachiuya vachifara vachiselebrate
chaminuka achangobva kupiwa basa reurayiridzi kurhinos kuti vastanford stich mutizwa uyo ave technical director black rhinos ndiyo iri pasi pasi petafura nemapoints maatanhatu ndakamirira studio 7 muHarare ndini Michael Kariasi
tinotenda tokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeisindebele